Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu ndira 19/2022 makatirira ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC Alliance inoti inovimba kuti nengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita mabyelections muna 2022. Saka kazhinji kacho kwetinozova kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume. Godwin Mangujka anotipanyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza2018.
Vando vari kutaura kuti tiva kuchina mubyelections tiva kuratidza ramanzora nezanupf kuti isusu tichakatsarudzana tikuda kuti vabate basa saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana-siyana across the country.
Sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince duveko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru
maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu2018 ari kudzokera akadaro zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano isusu edu atori muhomwe taakutoda moo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende
vaethridge kureva avo vaimirira epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuepworth vanovimba nebato ravo
vanhu kana vachitiona isu sevamiririri vemdc vanoona hope yakanyanyisa tariro yavo yangova muMDC chet ende vanhu vese kuepworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti akangomirira kuti vaise vhoti pachinhu chinongonzira mdc iye isusu vamiriri vemdc tiri vanhu vanomirira vanhu
vasizi vavaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti nengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza2023
tunyaya yatinotarisa ndeyekuti mamembers of parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platform dzavanogara like parliament and local council board pavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti ndo the central objective yavakasarudzirwa kuti vaende kuparliament
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Vasidix Muradzipa vanoti danho ratorwa neMDC Alliance rakanaka chose uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvadzakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuona kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa navane Nelson Chamisa, vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda, uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokukwidza nekukunda mumabyelections atakatarisana nawo, nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiwozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo, uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navaDouglas Ngonzura, vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi, ndiwo vakavavhotera kuti vapinde. Saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvikwata zveMDC musarudzo.
Makwizi ngaasangoitwa mumapoka ezvamatongero enyika okungoti vanodamburana damburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburane zvokuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yava yokwana Bvanyangu, vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva henge yedu zvekune vanenge vakaita sevakarondeka weinga vakadaro. Saka pachaita kudamburirana ipapo, nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi. Mangwana ZANU-PF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabyelections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi, kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi 26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circles Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo, uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukozi yanyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita mabyelections muna 2022. Saka kazhinji kacho ketinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe, uyezve kuti kana vanhu vaita sharudzo, sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushure umu. Mushure mugore ra 2021 kwakava nekudzimwa kwemadandemutande.
Zvakaitika kupi izvi musadhak?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna Oktobha vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesharudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023. Madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra 2022 tiri kupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
Yaka atangira kupi mtemwe?
Yaka tanga kuiswa nenyika ya South Africa muna 2022. Muna mgoreroro Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe zikabatira. Zikaisawo mtemwe ya Zimbabwe ichibva yaenda kumirisa.
Sei mchiti yakabva yadzikisa gecho?
Nekuti yakaisa chikamu che 14 yatinotiyo masentenzi inosvika 20 years mujere kana kange wabatwa nemhosva yekutaura zvisizvo nezveCovid-19. Nenyaya dzeOmicron dzikwedzi tinoona kuti mitemo ichawedzera kushandiswa pane kuti ibviswe. Kwozoitawo zvakare chatinoona ndechekuti vatapi venhau nekucherechedzwa kwenhau ndo zvimwe zvakange zvakakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi Paradza, avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozivikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu segovernment seministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya-nyanya vemapoka zvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalist oro vatori venhau, vatapi venhau, vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori venhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo pavanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemaby-elections ari kuuya muna Machaya, tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvozvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa, tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaindinesi Paradza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvaziviswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro navaAlec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mu 2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndiri muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
VaJonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi, matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vaJonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu imomo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
VaJonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then mabhizinesi edu then tichiita sei tichivatumidzirawo vanhu kumusha kuchouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, isi nzvimbo yokuti tinogona kuita sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stand hurumende yekuna titorera futi. That's why kunoku tichingochengeta automari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje pautadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi ndinovabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kuti iwo vaone chiuviri. Vamunoenda kumabasa kure kure vanoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma, but aiwa tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuBalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia, tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa, kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka, endi Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawi inzi vanhu vakanaka, endi tinobvumidzwa isusu maZimbabwenzi kuita business redu pese pese, because iwo vakaona isusu vanoona sei, vaona hama dzavo. Endi shona iyi yatiri kutaura pastudio 7 iyi inonzvika pese pese kuno, kutinogona kutaura pese patinoda, even mubhazi tichitaura shona, tichiseka futi. Endi aiwa, ivanhu vakanaka Malawienzi, endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi varikutibata zvakanaka.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexand Konda Sakara vari parunhare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei, avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga, vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, konsidhari mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira, riri kuti dai zvaramba zvakadaro zvaabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe, because kondisheni yatinayo nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bhotoro chinoita kuma 9 tongoita pa$10 anogona kuchishandisa pamwedzi nehafu. Mukada kuti mupese kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo, tozotenga futi masirinji acho ekubayisaya. Apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa, zvazvinobva zvatirerukira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni, avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga, vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Zvatibatsira kozi kana tiita machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Ikubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child, hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika pasi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society. Ndova takabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvine izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mari dzekutenga mishonga, nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dze vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akuzvisenzera kuti akwanise kuchitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seitsvo, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa neZuro Manheru. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaradza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons avekugadzirira mutambo wavo wokugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo wokugumisira weAFCON 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAFCON uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozvize hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunisia itimu yakafana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana Nakambatini, ana Mashawo Munetsi, ana anipo hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvinhu hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuto kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akamboonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAFCON uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona naakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti murani zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.